Sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC rinoti mazuva maviri ekuratidzira nyika inogona kunge yarasikirwa nemari inodarika mamiriyoni gumi. Mukuru weZNCC vaChris Mugaga vaudza Studio 7 kuti zvino hazvina kumira zvakanaka kune vemabhizimisi.
Muchitarisa zuva rimwe chete chairo chairo ukatarisa mupfumi wenyika tiri kuti isusu tinorudza mari inokwana kuita iyo mamiriyoni mashanu atingati 5 miriyoni pazuva chaiko chaiko. Achirasika nenzira yekuti zvinhu zvingadei zvatengeswa, achirasika nenzira dzokuti kana makampani chavo chavo mari dzavari kuzobhadhara iri salari pakupera kwemwedzi kuvanhu vasiri kuenda kumabasa, chikonzero chiri chokuti hakusi kuendeka nemhirizhonga yanga iri mumatritimenta ino yeZimbabwe.
VaMugaga vakurudzira hurumende kuti iite nhaurirano nevashandi kuedza kupedza kunetsana kuripo. Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vaudzawo Studio 7 kuti hurumende yaronga kupa vashandi vayo mari iri pakati pezvikamu zvishanu nezvikamu makumi maviri nematatu kubva muzana kubva mumwedzi uno kusvika muna kurume, nhaurirano dzemihoro dzichienderera mberi.
Tiri kubatsira vashandi panyaya yekukwidzwa kwakaita zvino ende panga pachinyanya kunetsa kuti fio yakakwira zvichibva zvaomera vashandi. Saka president vazopa yatiri kuti muchirongi cushioning allowance January, February, March takiwedzerei mari daro. Tiri kutarisira kuti chichigara pasi through forum yatinoti National Joint Negotiating Forum kuti tiise misoro pamwe chete kuti togadzirisa sei mararamiro atiri kuita. Iniwo saminista ndine pane group rinonzi forum inonzi Tripartite Negotiating Forum. Iyi inove ine maworkers matrade unions anonzi ZCTU neZFTU pamwe chete netrade union yemaemployers inonzi MCOS nevanenge vakamirira macivil servants. Ndiri kuronga kuti tisangane pamwe chete tiise musoro pamwe chete kuti tofamba sei mberi vachitipowo nzira dzekubatsirana kuti nyika yedu irambe ichisimukira.
Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yanga yave nemakore akawanda ichiramba kuita nhaurirano idzi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo zvino hazvina kumira zvakanaka kumushandi muZimbabwe izvo zvokonzera kuratidzira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pari zvino vari kuRussia uye vachashanyirawo dzimwe nyika ina kuedza kukwezva vemabhizimisi kuti vauye kuzouchika mari dzavo muZimbabwe. Asi Dr. Kanyenze vanoti kuti izvi zvishande zvinonetsa kana munyika muine mhirizhonga.
Tofanira kutanga kutaurirana isu semaZimbabweans toziva kwatiri kuenda nenyika yedu, kwete zvatiri kuita izvi kuti tikundotaurirana nevanhu kunze kuti huyai kuZimbabwe. Iye munhu wacho anenge achitoonaka kuti Zimbabwe iri pamoto, Zimbabwe haina kumira zvakanaka kune kuratidzira kuriko. Saka naizvozvo havambouyizi vachigara mari dzavo. Takambouzwa vanhu kuti kwane ma20 billion worth of investment inoda kuuya kuZimbabwe, asina nhasi takangomirira nemaziso matsvuku kuti tione mari iyoyo ichidyarwa munyika. Saka hatichadi kuti tingorambe tichingoita kunzvenga nyaya, zvakuda kuti tinyatsotaurana pachokwadi semaZimbabweans kutanga tagara pasi tagadziridza musha wedu. Satadaidza vanhu vekunze kuti vauye kundoona musha usina kumira zvakanaka.
Vashandi vakawanda munyika vakatanga kuratidzira nemusi wemuvhuro vachigunun'una nekukwira kwemafuta ekufambisa dzimotokari nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana. Mitengo yezvinhu zvekudya yakabva yatangawo kuita chamuramba mhuru. Asi hurumende inoti kuratidzira uku kuri kukonzerwa nevemasangano akazvimirira uye mapato anopikisa.